vana vanotambirwa kuairport nemukuru wenyika yedu president Emmerson Mnangagwa kuitira vachaitirwa bhambeti nekugamuchirwa kustate house kuHarare zvichatanga kuma8.
Saka vanozoenda rini kubulawayo?
Kubulawayo vanenge vari kumangwana kusera.
Asi tambonzwa vamwe vamangwana vachichema chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo vamuseveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko.
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda. Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete, asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vemuUganda. Saka zvokunzi kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisinei nokuvaka ukama navanhu veUganda. Torega kutyidzana nekuti nenyika dziri muno muAfrica, nokuti kune vanhu vari kutaura kuti zvakati zvakati. Torega here kutyidzana nedzimwe nyika dziri pasi panapa, nokuti kune vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo. Aiwa, isusu hatiri vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzomunyika yedu, asiwo hatipindirewo mupolitics dzenyika dzavamwe. Chatinoita kuvaka ukama nenyika dzakasiyana-siyana.
Topedzisira nekuti iyo ZITF yakakosha zvakadii?
Yakakosha nokuti ndiyo watingati musika watinoona zvirimo munyika. Matinoti tikasvika pastendi ngatitiyedi isusu muchida kutibvunza kuti komaofisi ine digitalization, tinokuudzai kuti haiye zvinezvi muri kuona set-top box ratakaisa apa iri ndo ratava kuda kulaunch. Kana tikarilaunch chichi chande chiitika, muri kuona machannel aya anenge achibuda akadai 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 akadai, mataapo taakusangana tichibvunza namibvunzo tichipindurana. Saka kwese kwamunenge muchienda pamastendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muZimbabwe zvamusinga toziva. Munoona masektara munokufunga kuti mashewo aya mune zvakawanda zviri kuitika. Tedhea ndo musika wacho wamunozozviona pazvoiswa pajekerere kunzi uyai muone muite kuti zvakwanisa kuitika.